A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you from the Voice of America in Washington this Thursday, October 11th, 2018, where we'll be discussing the economic crisis in the country as police arrest Zimbabwe Congress of Trade Union members in Harare and the cities of Mutare and Masvingo, who are planning to protest the economic decline in the country. Welcome again to the Women's Roundtable. I'm Standekile Mhlanga. Today we are discussing the economic crisis in the country as police arrest Zimbabwe Congress of Trade Union members in Harare and the cities of Mutare and Masvingo, who are planning to protest the economic decline in the country.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back. And I'm Praxedes Jeremiah.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And also, don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
And police today arrested dozens of trade union members ahead of planned protest in the country over the declining economic situation in the country. Zimbabwe Lawyers for Human Rights said police arrested Zimbabwe Congress of Trade Union members in Harare and the cities of Mutare and Masvingo. There was a heavy police presence in Harare after the government banned the protest, citing an ongoing cholera outbreak. The lawyers group said a magistrate dismissed the challenge of the ban.
And Zimbabwe now has long queues of fuel snacking for hours, prices spiking, and some food and medicines running out, and some closures of pharmacies and retailers. The government calls the problems temporary and a necessary pain in rebuilding the Southern African country. What are your views on the issue?
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhla sicubungula ukubhidlika komnotho welizwe okwenzakalayo. Siyananzelela njalo ukuthi intengo yempahla ilokhu iqhubeka iqonga, ezinye zalezi mpahla zisilela ezitolo, kukanti lezinye izitolo sezivala ngoba zingaselazo lezo mpahla, kukanti bona abanini bazo bathi abasela mali yakwamanye amazwe eyokuzihoda lezi mpahla, njalo abanye kukhanya abafuni ukuthi bezithengise ngentengo ephansi, bona kuzamela bezihode ngemali yakwamanye amazwe evele isilela ingekho emabhanga. Siyananzelela ukuthi uhulumende usethe yena akufanelanga abantu bekhweze impahla, njalo uyagcizelela ukuthi imali yama-bond notes, le mali yama-US dollars, kufanele kulingane kube yi-1:1. Kodwa siyabona ukuthi emkambo omnyama imali le ithengwa ngesilinganiso esiphezulu kakhulu, okwenza ukuthi yonke imizamo le uhulumende ayenzayo ukuthi kwehliswe intengo yempahla ingaphumeleli, ngoba ayisikho lokhu akuchoyo okwenzakalayo phansi. Njalo siyananzelela ukuthi lamhla kubotshwe iziphathamandla zenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU. Bona ke bebeqoqe ukutshengisela besola okwenzakalayo elizweni. Ubesithi akulunganga khonokho ukuthi ukukhwela kwentengo yempahla, ukuvalwa kwezitolo, lakho konke okwenzakalayo. Kodwa amapholisa ahle ababopha, njalo siyabona ukuthi kutshengisela lokhu akusabanga khona njengalokho bekukhangelelwe. Njalo amagqwetha abamelayo akusola ukubotshwa kwabathi kulilungelo labo ukuthi betshengisele, ngoba kukhona kusisekelo sombuso welizwe. Njalo yena uhulumende uthi hayi, bekungafanelanga bekwenze lokho, ngoba kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo sekholera, ngakho ukuthi abantu bebe behlangana yikho kwenza umemetheki. Kodwa bakwala lokho, abanye bathi kungani imhlangano belokhu ikhona, izolo bekugraduata e-UZ lakho inhlangano yeZANU PF yakuqhubeke kungalalo lohlupho. Ngakho ke nxa ufuna ukuphosela kho kulolu daba usichayele ucingo lati sizakufonela njalo usinike umbono wakho. PJ.
Hai, watinogamuchira mishirongo yedu chanhasi chirongwa apo tinotaura nezvakatsaukana zvinobata upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Nhasi unouyu tatitsauke zvishoma, hatisi kuita chirongwa chevanhukadzi chete apo tinoti ngatikurukurei madzimai, asi kuti nhasi unouyu tiri kukoka vanhu vese kuti mutitsinge tichibatsirana muchirongwa ichi. Tichitarisa zvikurusa matambudziko akatarisana neZimbabwe mune zveupfumi, mune zvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro. Zvekuti nyika pari zvino, vamwe vari kutoti hanzi nyika yabhuruka. Nhasi unouyu kwanga kuchifanirwa kunge kuchiitwa kuratidzira kwevesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vachikunun'una pamusoro pemutero wetaxi we2% wakaturwa navamutuli Ncube vanova gurukuta rezvemari vachiedza kunamanidza nekuisa zvigamba pane zveupfumi hwedu hwemuZimbabwe. Asi havana kuzokwanisa kunge vachiratidzira, vamwe vacho vatosungwa vakarohwa muHarare, vasungwa vakarohwa mukuru weZCTU pamwe chete nemunyori mukuru weZCTU vese vasungwa. Asiwo vanonzi varohwawo zvekare. Kukaitikawo zvikare zvimwe chete izvokuwa Mutare vabva vasungwa vasati varatidzira, ndobva vatoregedza kuratidzira kumasvingo. Ndo zvimwe chete izvo. Kubulawayo havana havo kurohwa kana kusungwa, asi vabva vangovharirwa pamahofisa avo vasati vatombobuda, vakabva vatongoregedza vavangotyira kure ndobva varegedza kuratidzira. Zvinhu zvamira mamire nerongo muZimbabwe pari zvino mune zveupfumi, nekuti mari chaiyo hapana. Ndo dingindira rematambudziko ese atina arimo muZimbabwe. Ndo kutaura kuri kuita vanoongorora nezveupfumi kana kuti vanoongorora wozvikare nezvematongerwo enyika vari kuti izvo mari ndo iri kunetsa muZimbabwe, nekuti pari zvino hatina kana dhora redu remuZimbabwe. Hatina mari chaiyo inonzi ndiye muZimbabwe. Panoshandiswa mari dzakatsaukana, kungava marandi kana dhora rekuAmerica kana kuti mabond note. Mabond note acho asiri kuchawanikwa, uyewo haana zvaanobatsira. Vemabhizimusi vari kuti haana zvaanobatsira nekuti ivo vanoenda kunohodha kunze kwenyika, saka vanenge vachida dhora rekunze kwenyika, dhora rekuAmerica, kwete bond note. Hariende kunotenga kuSouth Africa kana kuBotswana kana kune dzimwewo nyika auko vangade kunotenga. Saka vanotoda kutenga nedhora rekuAmerica kana kuti nerandi kana kuti nepula, zvese zvisiri kuwanikwa. Izvezvi kutaura kuno madhorobha akawanda munotoone mitsetse yevedzimotikari vachitsvaga mafuta edzimotikari. Haasi kuwanikwa, ari kushota. Pogotiwo zvekudya chaizvo, pane vamwe vanga vachitotumidzira mifananidzo zvikuru pamasocial media ezvitoro zvisina zvinhu mumasherofu, nekuti hazvisi kuwanikwa. Uye vezvitoro vari kutotadza kuenda kunohodha zvimwe zvinhu kuti vaise muzvitoro zvavo. Uyewo pane runyerekupi rwokuti pane zvitoro zvikuru chaizvo zviri kuda kutovharwa izvezvi nenyaya yemitengo iyoyi, nekuti mitengo chaiyo yava mitengo mitatu. Pane iyi yekubhadhara neEcoCash inonzi electronic payment, pozoita yemabond note, pozoita yedhora. Saka vamwe vezvitoro vari kutoti vari kurambidzwa nehurumende kuti varambe kutambira bond note, saka naizvozvo vaakutovhara. Mafamasi anotengesa mishonga mazhinji acho ari kunzi ari kuvharwa. Zvino zvoitwa sei? Ngatikurukurei pane chirongwa chedu chino. Motifonera panhamba dzedu 001202619 2077. Tokubatai kuitira kuti mupindewo muchirongwa, tibatsirane kuti zvoitwa sei. Parizvimezvi chiregai timbonzwa pane vamwe vakuru kurwana navo nevatori vedu venhau veStudio 7 muZimbabwe.
Zvinhu zvakakoshera nyika yedu uye tinozvikurudzira kuti kana IMF neWorld Bank yabvuma zvirongwa zvavakaisa ivo vamutumirire zvinototifadza nesuwo, nokuti isuwo vanongorora vedu mamiriro eupfumi hwomunyika zviri kuitwa navamutumirire ndinoona fanika zvakanaka, ende zvakandifadza pakuti president vanozvisapotavo futi. Nyika yanga yaramba ichingoerera kwemakore akawanda, saka zvoda kuti zvava nomumwe munhu ane chido chokugadzirisa nyika zvakanaka. Munozva panhu pese panonetsa kuti zvinhu zvizonaka. Vamwe vanoda kutaura pachishona vanoti kana mwana akuzvarwa mai vanotanga varwadziwa zvikuru, asi panongoti mwana apedza kuzvarwa vanokanganwa nokurwadziwa kwayo kwavanga vachiita. Saka zviri kuitika apa vanhu vavajaira imwe nzira, asi isiri nzira yakanaka. Saka nzira iyi kuti tibve munzira yakaipa zvinotomboda kuti zviitwe zviri kuitwa navamutumirire. Zvavaita izvo kuti vanhu vaomeserwe pane zvakawanda kuti vanhu vazive ngoti zvinhu hazvitambiswe zvatiinazvo, zvoda kubatwa nenzira yakarurama. Kana kuzokuinda kunotenga mari vanhu vachitengesa hazvina kururama pachazvo. Saka zvamboita kuti vanhu vatanga vaona kuti kungoimpota zvinhu zvatarisira kutenga zvinhu zvakawanda kubva kunze zvakawandisa kupfuura zvatinogona isusu kutengesa kune dzimwe nyika. Zvinoita zvinoramba zvichingotipa kuti zvitiomesera pachedu. Saka vaya vanenge vamisa manje kuti zvinhu zvamava muchiimpota kunze ngazvive zvinofambira nezvamunoexpota kunze. Vanoda kuziva ngavazive kuti munhu anotererwa ndeari mugovernment, haikona ari mupolitical party.
Ndiyava Kalisto Jokonya wanga vachitaurwa navo nemutori wedu wenhau Blessing Zulu ari kuno kuWashington DC. Tataurawo zvekare nevamwe vanga vari kuHarare vanga vachitaura nezvekusungwa kweZCTU.
Ya, yebo ke Peter Inzwa kuthiwa sesilo munye wabahlonitshwa bethu esabe sikhuluma labo lamhla emoyeni. Siyakwamukela kuhlela. Hayi kuthi bengazwisisanga kuhle lapho ke, kodwa hayi sikhangelele ukuthi ecingweni sizakhuluma lengcwethi silabaqakathekileyo abezCTU, inkokheli zezCTU sizakhuluma lazo. Simelele ukukhuluma nomnumzana Ambrose Vindi, simelele ukukhuluma lengcwethi ecubungulezomnotho welizwe lezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Kodwa okwakhathesi sithanda ukwamukela labo abasixhasayo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Siyabonga ukusilandela Priscilla Mtungwa Ndlovu, siyabonga ukuthi uyasilandela. Sindisiwe Ndlovu, wena othi we are in jail in Zimbabwe. Lo Sithembi Nkosi Mabetsa uthi yena simtshayele ucingo siza kutshayela. Lo Mnywali Salehe, siyathaba ukuba lawe. Njalo silo Navigator siziva uthi salibonani. Hayi, sabona lawe Navigator. Kulabo ke abasanda ukusixhuma ke sicubungula udaba lokubhildika komnotho okwenzakala eZimbabwe. Ngabona iningi liyakwazi abahlala ngaphandle kwelizwe ukuthi ngempela imidengo yempahla iyaqonga ngesisindo abaningi abathi siyethusa ukuthi ungafica impahla ibiyi $3 cooking oil, kusasa uyayifica isiyi $10. Abanye bathi lokho akukaze kubonakale. Njalo sokubakhumbuza umnyaka ka-2008 lapha okwaba lo hlupho olunjalo lwaba kwaswelakala izinto ezitolo. Ndlakathesi siyabona kuma-shelves kungela lutho, siyabona abanye sebevala. Kodwa yena uhulumende uthi hayi usakulungisa. Simbonile umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ulenhlelo ezithile azethulayo ukulungisa umnotho welizwe. Ngakuthi abantu bazaqala bezobuhlungu mbijana kungakalungi, kodwa abanye bayala bathi hayi lokho kuzasebenza njani ilizwe lingelamali, ama-factory engakhandi lutho elizweni. Incwethi ke ezicubungula umnotho welizwe ziyakusola lokho, kodwa bona bathi hayi basanda ukungena nje kuhulumende, abantu kababe lesineke bemelele ukuzalunga. PJ.
Ehe. Tange tagara tine vamwe vanga vakatomirira kuti vange vachitaura vataurwa navo maskatanasi muHarare. nekumashingo pamwe chete nekwamutare.
Wanoshandira ZCTU nenhengo dzeZCTU wanosvika 20 mamutare. Wasungwa nemapurisa makuseni kuaround 10 o'clock. Vari pamaofisi ezctu number 14 Jamerson Street Mutare, vachinziwo mhosva yavo ndeyekuparticipata in a gathering vaine chinangwa chekudisturb public peace or to cause public violence kana kuti bigotry, zvinoreva izvo kuti kuungana muchida kuratidza unhu husinga hunoshoropodza avo vanopikisana nemaonero enyu. Ndo mhosva yatorwa nayo nemapurisa iyoyo. Asi vazoiziviswa masikati ano mushure mengovaswera kwemaawa anosvika mairi vari pamapurisa, vasati vaziva kuti mhosva yakatarisana nayo ndeyechi.
Ndevekwamutare avo vanga vachitaurwa navo vachitaura nezvepamusoro pekuvharwa kana kuti kudzivirirwa kwekuratidzira kwevashandi vezctu kwamutare. Pane munyarikano watanai?
Ye, pijai lapasi lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, yena ingcweti ecubungula izomnotho welizwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Yo, ungaphose lakho ngalokho okwenzakala elizweni. Siyabona lamhla ukuthi inkokheli yehlanganiso elwela amalungelo ezisebenza ezctu ibotshiwe beqoqa ukutshengisela. Ungathini ngalokho okwenzakala?
Well, the politics, so what's taking center stage is politics. Izanu is only politics now, but at the same time, wanting to correct our economic problems. But we see more of our political games happening. Of course, there is the kune local uti, the hardships, maras lingani, but whenever they're dealing and things like that. There is that problem. But politicians would always take advantage coming from different perspectives, like ZCTU, opposition, ZANU-PF itself. They play politics at the expense of Zimbabwe. So what we see as the aftermath of the election in Zimbabwe is people still believing that they can influence. For now, for example, I can tell you, I see when Sandra says, MTC, FTC would be in a talks so that at the end of the day they get positions also in government. Of course by sabotage and things like that. So that's my understanding of the whole thing. So it's more politics than anything else.
So are you implying there's some sabotage on the economy?
Of course, there is that element. I mean, I've said, Uti, it's very sad. It's a very difficult job to work as opposition or as part of opposition politics, because you are like someone who runs a funeral parlor. You celebrate when people come in knock, but when we have an ama, we have a velenkin, but when I see that as business. So in opposition politics, it's a little problem, Uti, after you have lost, you then also want to see the person who has won failing, so that I believe there is the element of supporting.
Yes, may you give us your reasons other than them celebrating, or if they are celebrating, may you give us strong reasons why cash shortage, shortage of commodities, price hikes, and all that is the responsibility of the opposition.
No, I'm not saying it's directly like that, but I'm saying I see elements of sabotage here and there. I would not say it would be responsible of me to then say the shortage of cash is opposition, but we have people who then sensationalize such things. Money and shortage of money, presence of money is about people panicking and getting sensationalized. Once one person is banking a strong enough money, this has always been with us. I think it was just from that point of view. It causes panic, and Mahambe shop, the moment news is spread, this is happening, it spreads just like that. So people begin to panic. This is then, this gets sensationalized by those who are fighting for police. So what I'm saying is, at the heart of all this, with these different elements and other variables that are contributing to it, the heart of it is politics. People playing amado somebody soy amado cash kerila off economy kerila off where people were actually driving this. Some of them are within Anupia itself, you know, because you're talking now, yes, just yesterday you saw OPEC of talking about the fact that Anupia never approved. These politicians, what in opposition and Anupia, never see the welfare of citizens as the most important thing.
Mm-hmm.
So if play, if drama and politics then influences the economy of the country.
Mm-hmm.
At the heart of it, like I said, is the politics.
Yeah, where's Wagala? You have a Bakwanapos is a way and Jalogo
is the
Tatum Lale. Yeah. Tavane we do Wanasi Eva Kelvin Mzingiri. Tautambira Mishrongwa.
Magadi is a sister, Black City.
Hi, what is the pain of Magadino?
So
I think. Mimi Muruku, South Africa.
Wangu jiku South Africa ya.
Wamzingiri wanova iwo mzidzisi pa University of Free State. Mchidzisa je economics.
Wangu.
Asi ya muna kukanganwa kumusha. Tipe iwo maoneru enyu yezuru kitika kumusha. Hakuchina peturu, hakuchina zvekudya even mashelf. Mitengo yacho kana zvichiwanikwa, mitengo yacho yakakwidzwa zvekuti zvakutovhundutsa vanhu. Uyewo kuti paka introduceswa tax iyo ye 2% on every dollar. Saka tichanzwa vanhu havachanzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. Nhasi unoyu veZCTU vange varonga kuti vada kuratidzira pasi pekodzero dzavo. Zizova pasi zinova mubumbiro remutemo asi varambidzwa vamwe vacho vakatosungwa maonero enyu.
Okay, ichatanga ni ku nezvekufunga nyika isi. I think huri atifanira kunzisa kuti kubva paka introduce bond note vanhu vakatanga kutaura nezvekuti I did money, which I replaced a good money.
Mm-hmm.
And this is one of the critical, and this is the critical. Ukurabu mchengwe yezunu, akutishwa misina kuti, kerewe urundide ino vuma akutishi, ma RGGS bonding balances. Aka wanda kutarika foreign currency na munika. Saka, na hizu zo, azifanu kutishwa misa, azikuti, so the government ndio nyaku kadira mari yema bonds akawanda nokuti government you know but rashandi rashandi ma bonds you know but as zvishini zvainoita kuti kutsvaga kwavanoita vanotsvaga vachishanda ma bonds saka ma bond balances they are in excess of foreign currency. And because good debt money is driven good money out of the market so realize kuti chi hakusina munhu achada kutenga ne foreign currency mumashopu. Vanhu vakungotora bad money mumabank accounts avo vachitengesa zvinhu kuti varase bad money kumunhu wavanenge akwanisa kurasira mari yavo. Saka izvo ndizvo zviri kunyanya kukwidza mitengo yezvinhu and zviri kunyanya kuaffecta or kurwadzisa vanhu vemabhizinesi nekuti vanhu vemabhizinesi vakafirwa mabond balances avo vanokwanisa kutadza kuzowana mari yekunze yatot foreign currency kuti vanotenga zvinhu kuti vaite risk talk mashops avo. Saka tikana kutarisa nyaya huri iripo inyaya huri inyaya yetikati government policy. Government policy panyaya dzemari apa paita dambudziko endi dambudziko harina kuuya vanhu vasingazivi. Idambudziko rakauya vanhu vakataura ndambudziko richazovapo endi dambudziko racho razoonekwa ravapo. Saka handioni government ichifanira kushamisika nokuti mabank balances emabhondinoti vaimaona achiingirisa asi vachiona kuti foreign currency ishoma asi izvo vari kungoti bhondi neforeign currency one-to-one izvozvo zvinovazvisingadziri kuti zvishande. Saka zviri kuitika zvii zvinouraya mabhizinesi evanhu mazhinji and zvakamboitika zvikauraya mabhizinesi evanhu emutaoni nekumareserve akasara.
Imimi senyanzvi yezveupfumi munoti zviitwe sei tisati taenda kuZCTU? Tora mteereri, rambai makabata parunani.
Yes, zikuti sisi lo mlaleli ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, ungaphosa elakho ngodaba lolo lusekude.
Lo ngusanda umakepesi osegogwe.
Yebo linjani.
Msakazi olungileyo, ngithanda ukukhuluma ngendaba eyenzakaleyo ekubopha laba akade kufanele batshengisele.
Ungaqhubeka.
Yindaba ebuhlungu kakhulu ngoba kuyafanana lokuthi umuntu anginyathele. Ngibe sengisithi, hayi ndoda, sengibeke unyawo lwami ngaphansi konyawo lwakho. Kutshengisa ukubana angilalungelo lokukhuluma ukuthi hayi unginyathele ngizwa ubuhlungu. Ngoba thina i-confusion iyasivumela ukubana sikhulume nge-demonstration ngokutshengisela ngokuthula. So alubana kuyilokhu okwenzakalayo elizweni kubuhlungu ngoba asila esifanele sikwenze, asifanelanga sikompulene, asifanelanga sitshengisele, asifanelanga sikhulume ngobuhlungu obusemahlombe.
Ye, ngezinye indlela izizathu lezi eziphiwe nguhulumente awuzikholwa ezokuthi kulowo mkhuhlane wesihudo secholera, ngakho akumelanga abantu betshengisele ngoba kuzamemetheka.
uma sisithengisela asiyibambani zandla.
Mhm.
Sina sikujonge lokho esikujongileyo ukubana sitshele uhulumende ubana hathi lo mthwalo asewubeke kithi ubuhlungu.
Ye, ubungathanda ukubona uhulumende senza.
Ngithanda ubana uhulumende agcwalise izithembiso azikhuluma ekhampena. Wabhoda ilizwe lonke lakubo America langaphi langaphi ekhuluma ukubana hayi useguqukile. Kodwa kuyatshengisa ukubana lokhe engumgabe lowana abamkhipha ngoNovemba.
Hayi.
So,
hayi kwezo.
Abashona.
Ye, ungaqedisa, ye, ungaqedise lokuchina.
Abashona bathi anovunduka chakati kwata aneka turike.
Ye, babe besichoni khonapho.
Khonapho bathi ukuthi okwethukayo wena utshengisa ukubana kulobubi onabo obenzayo.
Yes. Hayi lizwakela, awuhle wavala ngelimqoka civil PJ.
Hayi, wathi notenda wasibanda hanzi anovunduka chati kwatara. Unge ane chikaturikwa kainaku.
Yebo ke, khonoko. Kodwa ubuvambile khonapho siyaphenduka njalo kini mnumzana Mtsingiri lo mnumzana Ndlovu. Sisathatha umlale.
Pane muteereri watare naye parunare. Tokugamuchirai muchirongwa vahanzvadzi po.
Yo, tinofara hedu. Makadi henyu kuAmerica uko.
Aiwa, hai, tinofara hedu. Imi muri kupi?
Tiri kuno kwa Ramaphosa kuSouth Africa uko.
Kunenge kuchiri nani kau?
Ya, kuchiri nani asi kuri kuenda kunzira yeZimbabwe. Varikuyerera nongora chinongoenda kupiko kuzvikina bhijana chete kungotiwo kunoku vanozomboteererana pavanenge vachitaura kana muparamende muyama havasitaura kuti zvirikubvangunani zvirikubvangunani vanotarisa mafix anenge achifanira munhu kuona muparamende muyama kana mapostedzi akataura chinhu vanoteererawo voona kuti oizeya oona kuti chinokwanisa
kugadzirisa. Zvino takatarisa kune kwedu kuZimbabwe mamirira aita zvaminyama mune zveupfumi munotiiwo nazvo.
Raiti, kuZimbabwe uku tinoonesa nechekuti vanhu vari kutonga vari zanupiefa vanotora zvinhu nechisimba vane makore 40 vachitonga. Vazhinji vachine vachitambira mari muhurumende vachibawo mari dzacho muhurumende imomo na vanokwira ngemazuva zuva nezuva vachinoenda vachinokumbira mari vachinzvanyurira zvibhuradho zvibvumirano nekuukoko ende vachikumbira mari kumasitizenzi ekwana America kuvanenge vachidare nangoenda kumachina kuyakako ivo vanhu vaanokumbira masitizenzi kuyakako vakainvhesa mari dzacho vakataura mari vakaita kwavo ikokoko vakaita zvino kwaivo mari dzavo dzaanotambira dzavanodzisa kupi kakatata imomo muzanupiefu muyama yamo ichida kutaa kunokomawo vanodzana chiyangwa vaya vakapire unzwane mari nanhasi anzwane mari vakatora nenzana dzeko dzawayo uko dzaigadzira musoro zvitima vakatora naJNG vakatedza asi mazeino vanemboisa kuti jana uyezve jana taizodyara mari muZimbabwe umu kutina maraiti evanhu mademonstration dzaanozanoita hatina kuno vanongosunga vanhu. Kuno kuSouth Africa kuno kunoitwa demonstration imwe zvinopisa vautambonzwanzi vanhu vasungwa ita sei tese akurudziri kuti vaite noi asi Zimbabwe vanopinda musiti vachingofamba achiti asanosungirwa kuti vofambire musiti vasingapase zvinhu saka mofungidzira kuti nyika dzingazoita mainvestment kune vanhu vanokudzi vakangotaura achiti vangwera kuti tinousamba apa tichisvika kuri kungosvika kungoiro pamusoro pariamendi tichitaura kuti aiwa zvinhu zvatizvide wozi wafambire ine ipapo wakutosundwa wakutorohwa.
Saka zvoitwa sei? Zvoitwa sei nai mukomapo?
Ngavaregere vanhu kana achinge vachinzi vaita madhemonstration zvakati vanhu vanoita zvinhu zvavanhu vanhu vanofanira kuratidzira urera achabvumidza vanhu kuratidzira pari kuratidzira achifamba musiti pasi unga varove mainvestors achaya kuti aiwa kana zvinhu zvedu zvaipa tinogona kuratidzira manje apangana vavara maexisters havambofa vakambouya vachidzidza kuti vakangoti vataunda kuti vatakaudza dzokerai kumuchapenyu zvinhu zvavaudza munomu kana vaunza matractor kuta sei zvavakutotorwa zvakutopandiwa hurumende ndedu inozivikana nekupamba zvinhu zvevanhu nanhasi uno hapana ivo ngavatange vagadzirisa zvinhu izvozvo yaitouya ivozvizivikana unomwedzi wemapurisa anoridza marnice bullet vachiridzira vanhu varikufamba mutsit vasina zvombo koinda vasinambotendawo kana marabha bullets kana kuti kana uri kupesa vanhu sezvoita kusouth africa kunoku varikupesa nemarabha bullets asina zvekuuraya vanhu zobva ipapapo nyika dzavanofambira futi idzodzo dzemachina idzi hadzisa dzirambodida tibatsira pakutiraramisa munyika iye zvino tirikufanira korera uku vanhu varikufanira korera uku hanasa ndambozva kuti machinese ari kumboudza zvimwe zvinhu zvekubatsira vanhu vemuzimbabwe kuzorapa korera lasi chaio patikaita korera pakafaa vanhu zviuru zvevanhu vakaunza ship zero zvombo hamhina kuti korera yainopfurwa here nemaak nemabhazuka vaamericans vanoramba ivo vachingoti vawestes vanovatuka vachita sei asi vanounza mapesonal pesonal yekurapa vanounza mishonga vanhu ava ngavafunge zvakanaka nasiuno ivo vanuya vari kumhanya kuda kuitira ndogadzisa upfumi zvakaita bhengi ravo muzimbabwe vamona kuti zvaita vavatiza varivhara bhengi riyai ko nhasi uno vada kuzodzokera kutama minista vakuda kumhanyira kuta minista i vanobvuma kuta minista wefinance yachinja here zanupiefu yavakambotiza ivi
haiwa tatenda mukoma pomu tine vakawanda vari kuda kupinda muchirongwa
ngavarege kuti anoizi vanavo
ehe
tatendavafunge allright tatenda
that was Mkoma Paul, he talked about three things. The government must let the people demonstrate. Secondly, the police or the riot police or the defense forces should use rubber bullets like they use in South Africa and other countries to disperse demonstrators.
If need be, right?
Yes, if need be.
Because they have a right to, if they are demonstrating peacefully,
yes.
There's no need to. Yeah, yes. Before we take ZCTU official Ambrose Bindi, ungasinikela kwe lokugcina mnumzana Ndlovu ngokuthi laphana besikhuluma ngezomnotho zodwa ngokwe ZCTU uthini ukuthi bona bamisiwe ukutshengise bona belelungile.
Well, you see, it's difficult to analyze the situation engena leyo ngoba like I said ama economic matters get entangled in politics. EZCTU cannot be innocent. I know there is a representative of EZCTU here. They represent the poor workers. But I'm aware of the fact that the MTC is a brain child of EZCTU. There's never been that, separation of representation or rights between the EZCTU and the MTC. So at the end of the day, the ordinary person suffers in the hands of people with political ambitions. So there's always that element. So the question, for example, now, when you consider the fact that immediately after elections, before results were even announced, six people died, six ordinary people, not even one official was there. And then you get big people asking people to go and demonstrate. The question is, who will be running in France? And if there is shooting, who is going to get shot? That's why I say economic matters that are very important, and if any reasonable person is concerned about what is happening to the ordinary person in the house, they then get lost in people's political ambition. And that's what I think Zimbabweans need to understand, so that when they do anything, they consider that fact that even as I run and stampede and participate in these uprisings, at the end of the day, what do I gain as an ordinary person?
Yeah, ngono ungahambi khonapho. We'll give the chance to Mr. Ambrose Sibindi. He is the chairman of the ZCTU Western Region. Mr. Sibindi, I'm sure you heard what Mr. Ndlovu said about the ZCTU and what's going on. What's your response?
Madam, thank you, listeners. First and foremost, I think I want to be very clear to say that as ZCTU, we've got our own rights as workers. And secondly, I want to make it very clear that it's within the laws of Zimbabwe, the constitution of Zimbabwe, that when we have got issues that we think need to be addressed and we feel they are not being handled correctly, it's within within our rights in terms of the constitution to show that either by verbally or by demonstration or whatever. But in this particular case, again, as ZCT, we believe in what we call dialogue. And I want to make it very clear for all Zimbabweans and the whole world to understand that we have got a forum that is called the Tripartite Negotiating Forum that brings in the government, brings in labor and workers, which we believe that when the governor for Reserve Bank Maguja and the minister Mthuli Ncube, when they decided to come up with this circa 12, they come up with the issue of the 2 cents to be paid in all transfers in a dollar. They should have approached that negotiating forum, which is input by the government. And we are saying that forum helps us to have an input, to understand what they are doing, and we also own the program. But in this particular case, that was not done. So if you have a government that decides to ignore its own citizens by imposing issues but not consulting, then we're having a serious challenge. And it's very unfortunate that when we are showing our discontentment on such issues, I want to totally disagree with Mr. Ndlovu to say that we have got political ambitions. We don't have political ambitions. And as we speak now, there is no cash in Zimbabwe. The economy is crushed. Surely can that be blamed on ZCTU? There is corruption in Zimbabwe. Surely can that be blamed on ZCTU? I think we need to look to face as they are. And more so, we are aware that they are trying to raise money to pay the $7 billion, which they owe to the IMF and the World Bank. And the big question is, did ZTU tell them to go and borrow that money? And if they borrow that money, what was the money used for? Has ZTU got the right to demand that, may we know what that money was used for? Up to now, we've got no answers. But here is a situation that now they want to come into our pockets clandestinely to try and get the two cents for every dollar used in order to repay a debt that we were not aware of what it did to the country. So those are serious issues. And to me, there's nothing to do with politics, nothing to do with the opposition party. But when you talk about corruption, the corruption is really in government. That one is a fact. We are aware that there's $7 billion missing and all other issues. There was no sensitivity there. There was no opposition there, but it was the government itself. So those are issues that we need to tackle so that if we want our country to move forward, let's look as they are and avoid trying to pull everything into politics.
Yeah, Themba lizwile Mnumzana Ndlovu.
Mr. Ambrose, and I fully understand his position, but I still insist. When Mr. Ambrose, you refer to only two ways of engaging government, either verbally or by demonstrating, does it mean that the ZCTU has run out of creative ideas of looking at their situation and considering the fact that the ordinary person is in danger of even dying in the hands of a junta government, but you still want to march with them and get them injured? If you not, so I've always said that this government of Zimbabwe needs to be dealt with the way you would deal with a baby who is holding a gun. You know that if you scare the baby, they will pull the trigger and shoot you. So how do you then show your wisdom in this very difficult situation and do something that has not been done? Let's not limit ourselves to demonstrations. They have not achieved anything. Morgan Tsvangirai is in his grave. He used them. He never achieved anything. We know very well. He was doing it even when he was the General Secretary of the ZCTU that you are leading now in your region. So why not begin to think and reason outside the box and ask yourself, what is the most creative way of dealing with this difficult junta government? That's the challenge I'm dealing with, Mr. Ambrose.
Yes, thank you very much, Mr. Ndlovu. Your response, Mr. Spindi, before we go to Mr. Tsingiri.
I just want to respond to that, to make sure that Ms. Ndlovu must understand that what we did today, despite the fact that we harassed our leader, the president was beaten, our FG was also beaten and arrested, and a lot of us were arrested and harassed. But we want to make sure that we believe in dialogue. What we really did even after that harassment, we sent a petition whereby we're clear on issues. Which petition was sent to government offices in our situation in Bulawayo? We took our letter to the resident minister, which is in a position. So I want to show that we were not just there for demonstration, but we were there to send a message. And in that petition, we clearly indicated issues that we are not happy with. And we also suggested what we call alternatives. So in such a situation, it shows that we're a labor movement which is concerned about the well-being of the country. That is what we did. And it is very unfortunate for somebody saying that we charged them. We are not only demonstrating. That is why we even took the petition there. And guess what? We will be coming back talking about this subject sometime to come. You'll find that that's going to be down that petition. And we are saying to us, and I want to make myself understand that the Tripartite Negotiating Forum is the key negotiating forum that we should have engaged each other, the government and the MCOS, to discuss about this issue rather than imposing these things on issues. That Tsvangirai, it's fair and fine, is in the grave today, but he was fighting for the rights of the people. And that will not stop us from doing the same, because we believe that we started it so that at least workers' rights are respected. We could be fighting. I also go to my graves. Those who remain, they still do the same. Not that we are fighting the government, but all that we are saying the government must respect workers' rights, must respect workers' citizens. We are calling on issues of governance, that we need to be governed correctly and not be discriminated because we are being referred to the opposition. That's my response.
Yeah, ubambe khona posiza penduka njalo ku PJ.
Ramdzingira hatina kuti kanganwa nezvenyu muchiripo parunari. Hello. Regai nditore muteereri aripo parunari. Toko gamuchirai pachirongo.
Eh, makadii henyu?
Tiripeni makadii, wozita ndiani?
Ndisame mugete.
Eh, makadii nenyu?
Ndiripo hangu makadini.
Mimi muri kutibata muri kupi?
Ndiri ku Zimbabwe kwa Murambinda kuboera.
Kuboera. Muri kuzoonawo sei kuboera?
Maonero andiri kuita ndekuti ava varume ava vangadai vachingobvuma kuti akatatata, because ndikadzoka mashure paya pakati tine rito legacy paya. Taitarisa kuti neritoo ligasi vanodzosa upenyu hwevanhu muupenyu hwemazuva ese, but matarisiro atinotoita ndekuti vakaita inonzi ritoo corruption, nokuti iye nezvi mamiriro aitwa kunyika kuno kuboera, kuti kuti tichiri munyika ine vanhu vakati tiri kuda kukuuzai, unotoona dee mugaba atodzoka zvake pamwe zvaivanani.
Saka matizoitwa sei?
Maonero angu vaifanira kungori hatakundikana totsvaga zvimwe, because kana tichitarisa kugwara ravo vari kutoba. Kuba kwacho kuri kutouraya nyika panyamo yekuti vange vachiimuta, nokuti kana vachitiiriraipamitengo yakakwira tirigokwira tichitiirira mwari achitaiwanepi.
Tinovimba vakateerera. Tinotenda mukoma Samuel. Zvakanakai. Vamudzingiri muripo parunari?
Ndaapo.
Tanga tisina kukanganwa yasi kuti vazhinji vanga vachida kuiso pfungwa dzavo. Ngatichizoendai kune ZCTU. Munoona zvichibatsira here kuti vange vachiratidzira, uye kuti vanoteererwa here nehurumende pakuratidzira kwakadai?
Chokutanga ndechekuti nyika kuti ifambe ibudirire inoda zvinhu zvitatu. Nyika kuti ifambe kuti ibudirire inoda exitsitsenyu, inoda good leadership, inoda effective government. Saka zvinoitwa nevanhu vezcitu, hurumende inonzwisisa inofanira kuvateerera. Ndizvo zvavanoda kutaura, kuti ishandise pfungwa dzavo kuti vaite improvement yeupenyu hwevanhu. Saka kana hurumende ichirambidza activist citizen yevanhu, zvinoreva kuti haisi kuda kuteerera pfungwa dzevanhu, inogona kunge ichiisa mapolisi anorwadza vanhu, but vanhu havakwanisi kuti tingati vaite kuti tiite account for action. Saka izvozvo zvinhu zvakaoma and zvinhu zvinobvisira nyika zhinji kumashure. Nyika zhinji dzinobudirira, vana America, vana zvamuna zvakawanda zvinobvumira kuti vanhu vari vanotonga vave accountable kuvatongi. Kana vanotonga vakava accountable kuvatongi, tinoona vachita sezvinoitika kuZimbabwe, kuti vanongoita zvavanenge vafunga. Kana vakangoti toda kuramba tichipinda mari, even kana zvichiuraya mabhizinesi, vanongozvita. Kana vakati vanoda kuramba vachiita a lot of traveling, vanhu vachitambura, kuine kwa kwa nukta akula wanoti kana muna akakura ndeke anazutu kwa hindi kima akakura ndeke wana jivane kwa chicha kaitika saka participation yema sikizengi ya kakosha kutinika hindi ndeke asi iti nauna kutinika hindi asi iti fariki kuti masikizengi leadership accountable and these are the snowra development is the nika zakawana nekuti one wanapungamira vanongoita zvinhu zvavanofarira zvinhu zvinovagutsa zvisika gutsi voruzhinji.
But the government is saying they are not against the people demonstrating, but at the time there is this cholera scourge, especially in Harare, so they are barring all gatherings because of the cholera scourge. What do you have to say about that?
The barring of gathering should be universal.
Mm-hmm.
If I checked on the internet correctly, and if what I saw is true, the president was taking students at university. That's a gathering.
Mm-hmm.
So if they are planning to bar from gathering, then it should be universal. It should not be selective, you know, treatment. If the government is for the citizens, they would try to stop it. If the government is for the government, then they will give it a green light. That on its own is a problem in the real sense, because then we may not see it as a sincere, you know, action, but it, we can see it as more of a political, you know, gimmick or a political action that is meant to stifle the voices of the downtrodden.
Yes, maybe on that note, Mr. Mtsingiri, we can ask Mr. Ambrose Sivindi here, who's with us from ZCTU, that what's the way forward from today? What are you going to do about the demonstration?
Well, we'll never tire. That one, I must just make it very clear. Fair and fine, today we victimized. Some of our people have beaten, some have been arrested. But the issue still stands. We are calling upon the government to definitely remove the issue of the 2% 2 cents or 2% issue of that tax. And what we are going to do now, what makes it very clear, because the government will be claiming the issue of cholera and say that that's why we have blocked. But to tell the fact, there were policemen all over the show. In Bulawayo, for instance, I counted about 6 of those big lorries with police officers. With their button sticks. It's an issue of cholera. Why were those policemen all that in those crowd numbers? Are they not affected by cholera themselves? When it's now workers, it's an issue of cholera. And they were there throughout the day. Ours was just, we were supposed to take a march for about 2-3 hours were done. But those police officers were roaming the street throughout the day. Where was the issue of the cholera? And they want to make very clear that we will regroup and reorganize. We are going back with our march. Unless and until that tax of 2% is removed, we will continue persisting. And if we are not being listened to, we will even call for stairways. And if we are not being listened to, we are going to be total shutdown, because this issue is affecting everybody. Employers are affected, the citizens are affected.
Ungasichazela khonapho ngamafitshane ukuthi zona izisebenzi kuzithinta njani lokho okwenzakalayo ngomnotho welizwe. Sikhangela laba abalokhu besesele msebenzi, laba abamelela ama-pension, lalabo nje asebalahlekelwa imisebenzi kodwa lokho bengatholi ama-packages abo.
Yes, izisebenzi kuzithinta ngendlela eziningi la. Okokuqala ukuthi fanele sinanzele ukuthi izisebenzi ngawusebenza ungazuhole uyabhadala i-tax ukuthi uyayiphezu i-N. Usuka lapho nxa usuyathenga izitolo uyabhadala i-tax okuthiwa i-VAT. And sithi thina phezu kwakonke lokho ungakhayela i-economy ifile, amasayizi abantu abakhweli, usuka lapho uyothi wabhadala 2%. Kuthi laba asebechiye imisebenzi ama-pensioners vele balohlupho lokuthi bathole imali yabo yena lana e-pension ngesikhathi esiqondileyo. Kodwa labo ubona nje ukuthi bakusame problem, baza sebethole imali leyana ngenxa yokuthi akula mali emabhenki. So kufanele benze khona kwama-transfers labazaziwa ama-2 cents, vele beziwa ama-2 cents emali lengatsho lutho. So sithi thina wonke umuntu affected, and kusegcekeni uhulumende lo uvele ufuna abantu bezibaye bahlale bengabayanga bokugcina bedubeka. So we are saying thina because of that, I will have no cheer band. Everybody is affected. If you don't talk about this, not a political move. Whether you have a ruling party, you are affected. Whether you have opposition, you are affected. Whether you have a politics, you are affected. As long as you see the Zimbabwe affected. So, bonga abantu balohlupho. So, sithi thina, asibambaneni abantu beZimbabwe, sincedisaneni ukuthi uhulumende simfuta nanzeleli ukuthi le ndaba ye 2% yama-transfers okufanele libe khona, uhulumende kayistop.
Mhm, kuyezwakala ubambile khonapho sithathe umlaleli uMangena. Ungaphose lakho Mangena kumbe nxa ulo mbuzo kumnumzana Sibindi weZCTU uqhubekele phambili.
Ya mfuna ngikhethe vanzweni lapha eJulius.
Mhm.
Ya silohlupho thapana ekhasi sithi into azimanga kuhle zenziwa ngabomo asi ukuthi iBizrand lingumyanga. Sinothe kakhulu ukuthi into yonke ikhona. Okuqala abakhiphi iBond note. Bacele ukuthi amaphosa iRand 70. Bakhiphe yonke into le especially iDollar America is too powerful for that country. Iphume lapha out sisebenzisa iRand. Well as it is now sokuzima ngithe ngibale sifeni labambale ibhayi zepha isithiwa nge-$30 which means i-double time 3. Sicela ukuthi into zonke zibuyele lapho ezazikhona khona ngoba angithi namhlanje abantu babevota begijima bekhankaza besithiwa sezenge lalokhu 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 namanje sibheka sithi ukuthi kunjani sihlezi egangeni la bezitonzi zabuya ekhaya sababisele amandla umfanaamehlanisi wazinika khiye and two kulokuzeni uba kunangakwa wathatha umbuzo kubaba umgabe sawuthathelanga ukuthi wayefuna ukuthi ayinike abantu bezimbabwe wayefuna for his interest azinede yena abe rich ngefamily yakhe beka manje benzani sicela ukuthi ibizwe lalabo kuyisirandi libusibizelayo bakhiphe yonke leyonkeukuthi lapha usebenzi randi kuphezwa abantu zekuzaqonda ngaphandle kwalokho sazothuphisa saloxhosha umasetha siyaziqhosha emabhotswana because ilizwe liyenziwa ngabomi ukuthi bephuwa.
Yeah.
That kind is very rich and it's very educated people about the energy. What in the corner?
Yeah, siyabonga umbono wakho ngempela ubesiza bekuzaba kuhle ukuthi siqhubeke kodwa hayi isikhathi sesisilutshana selomnye njalo umlaleli PJ.
Yeah, kulomunye umlaleli.
Yeah.
Yeah. Talk gamshira ipachirongwa. Hello.
Ya ngiyabona usehambile ungasinika elakho lokugcina mnumzana Sibindi singayi kumnumzana Mvingiri ingani ngathi nje 1 minute ngesimo somnotho elizwe
asibambaneni thina nje eZCTU masinya nje sizabuya futhi yini sesisho ukuthi hajj asilisaneni lesibololo ngoba kulamuntu ozasilwela fanele sizilwele thina njalo nikwazi bantu bezimbabwe ukuthi kulilungelo lethu ukuthi nxa singaphathekanga kuhle ngohulumende omkhuquluzi wenoto fanele sizilwele ngokunjalo asilo hulumende politically kodwa silo hulumende ukuthi usiphatha kubi ngokuthi alethe ama-policies engasiconsultanga njalo ngama-policy amabi asizibambaneni sile lawo ama-policy kwenze ilizwe liqhubele siya phambili. Ngiyabonga.
Siyabonga. Vamdzingiri muchiripo pacho parunari. Hello.
Ye, ngawona lawo nje ama seconds asesele mnumzana Sibindi ungakutshela ukuthi ungaba le latest information what's happening to ama members enu kumbe okunye nje umbikeli ngabe liwuthole sokusihle.
Esikuzileyo ukuthi abanye bethu ababotshiweyo sizakuthiwa baza kuya ecourt. So ke sicela abantu bezimbabwe ukuthi sibambaneni sibakhulekele ukuthi labo nxa besekhona le mthethwandaba bancediseke ngoba asibo bantu abonileyo ngabantu abalwela amalungelo abo sidinga ukuthi uhulumende lokhu akuhloniphe. So sonke lapho esikhona asibathandazeleni leadership ethayiweyo ezethithi siyithandazele ukuthi sincediseke
siyokuthi
lingela esizaphuma ngayo. Ngiyabonga.
Yes, sibonge umnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo weZCTU kuWestern Region. Obesixhasile kanye lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Topa wokutenda kune vapinda muchirongwa chedu munyarikano yedu vaKelvin Mudzingiri vanova ivo nyanzvi uye vachidzidzisa zveeconomics paUniversity of Free State.
Yeah.
Ari kukuoneka indi Pratsedes Jeremiah. Tichitendawo zvekare nevateereri vedu vandisina kuzoverenga hangu panhepo asi vanga vachititevera.
Yeah, nami usithandekile Mhlanga nisiti sidivane nijalo ngevhikiza.